Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 10, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ichokwadi here kuti pane matsotsi akaedza kuba pamba yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupai nyaya iyi muchirongwa chino. Nengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change dzokumbira dare repamusoro kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vamwe vagari vekubikita negutu vanoti varogara vakabatira hura mumaoko vachityira kubviswa munzvimbo dzavagere nevaridzi vekambani yebikita minerals. Hii ndiyo mimwe msore na uzedu za nasi, zichewa kwa muri zichiva kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Mutauriri wema purisa, Commissioner Paul Nyati, vauza Studio 7 kuti avasati vawana gwaro rinoratidza kuti pane vanhu vakapwanya kumba kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuHelensville muHarare nemusi weSvondo. Bepanhau repadande mutande reZimLife rinoti pane vanhu vatatu vaida kuba zvekuvakisa zviri pamba apa vachibva varidzirwa pfuti nemapurisa pakati peusiku vakabva vaita chitsoka ndibereke. Imba iyi iri kuvakwa nekambani yekuChina inonzi Zimnanton Construction. Mapurisa akazivisa vatori venhau kuti achiri kutsvagawo vanhu vakapinda muhofisi meimwe hama yavaMnangagwa vari mutedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika vatongai Mnangagwa pa6th floor Zimbabwe Tourism Authority House muHarare. Mapurisa ari kuferefetawo kupindwa nevanhu vasiri kuzivikanwa kaviri kose uye kuzopiswa kweimba yemwana wavaMnangagwa vaDavid Mnangagwa avo vanovawo zvakare mutedzeri wegurukota rezvemari. Zimbabwe. Mangwana dare repamusoro riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechikumbiro chenengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change rinotungamirirwa navaJameson Timba chekuti vatongwe vachibva kumba. Vatimba nevamwe vanosvika makumi manomwe nevasere vakasungwa musi wa16 chikumi kumba kwavatimba kuAvondale vachicherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vanhu vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi unouya. Mukuzeya nezvenyaya yevasungwa iyi tabata rimwe gweta ravo vaJeremiah Bamu vanovawo nengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi mangwana nitaenda kudare ndopavanga vachidzoka zvakare kuti tizive kuti nyaya ichafamba zvakaita sei. Vachitsi vati havasati vapedza kuinvestigeta nyaya yavo saizvozvo vakumbira kuti vapiwe mukana wekuti nyaya ikudzwe mberi kusvika musi wa24 July. Ndiyo patichadzoka zvakare kudare kuti tizoziva kuti mainvestigations apera here kana kuti pane zvimwe zvichiri kuda kuitwa here.
Ko, panyaya yekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso vatongi vachibva kumba zvakamira sei ipapo?
Taka tiri mubishi rekuita mapepa avo ekuti chikumbiro chavo chekuti vatongi vachibva kunze chiiswe pamberi pedare guru reHigh Court. Takabudirira kuita saizvozvo. Nyaya iyi yakupinda mudare mangwana mangwanani ma9 o'clock. Ndopatichaziva kuti ichatongwa sei.
Ndiye zvipi zvikodzero zvamaka muchipa kuti vatongi vachibva kumba?
Chikonzero chikuru chatanga tichipa ndechekuti magistrate akanzwa chikumbiro chechipa kutanga haana kufambisa nyaya iyi nemazvo, haana kutedza mutemo sezvaunofanira kunge uchiitwa. Ane zvizhinji zvaakakanganisa.
Mungatsanangura?
Haana kutarisa umbowo hwakanga wapiwa pamberi pedare hwaitaridza wega kuti hapana mhosva yakaparwa. Naizvozvo hapana tarisiro yekuti vatimba nevamwe vavo vachabatwa nemhosva kunyange nyaya yacho paita zvotongwa. Tikatarisa zvakare kuti iye mupurisa akauya achipa uchapupu pamberi pedare. Uchapupu hwaaita hwaitaridza kuti hwaive uzezi manyepo aive munhu asina kuvimbika. Saizvozvo dare raisafanira kutambira mashoko ake. Nezvimwe zvizhinji zvakonzero zvataipa. Nekuti chikuru chinokoshesa nemutemo ndechekuti munhu ngaange akasununguka, nekuti pamutemo munhu haafungidzirwe kunzi apara mhosva. Tofanira kumirira kuti munhu atange atongwa kuti azonzi ane mhosva. Saka presumption of innocence ndo imwe yatanga tikunyanyisa kuisa pamberi pedare kuti haina kunyatsochirekedzwa nemazvo.
Koivo vachuchisi vari kuti kudii nechikumbiro chenyu ichi?
Hatisati taona mhinduro yavo, saka tichazoona mangwana kuti vanenge vave nemhinduro here kana kuti vanenge vasati.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vekubikita nekwagutu vanoti varugara vakabatira hura mumaoko vachityira kubviswa munzvimbo dzavagere nevaridzi vekambani yebikita minerals iyo iri kupega nzvimbo dzairi kutsvaga zvicherwa zvelithium netantalite muminda yavo. Bikita mines yakatengwa nezvizvarwa zvekuchina kuburikidza nekambani yesinomine resource group. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vagari vemunzvimbo idzi vanoti kambani iyi yakatosungisa vamwe vagari vemuraini rekwaMurape iro rine mhuri makumi mashanu nevaviri dziri kuda kubviswa vachinzi vari munzvimbo ine zvicherwa zviri kudiwa nekambani iyi. Asi vagari ava vanoti nzvimbo yavari kuda kubviswa inzvimbo yemadzitateguru avo iyo yavakatanga kugara kwemakore anodarika makumi matatu. Mumwe wevakasungiswa akaendeswa kudare rebikita magistrate Svondo Rapfuura vaharichacharumbira vanoti vakaregedzwa nedare sezvo nyaya yavo iri mudare repamusoro rehigh court uko vakaendesa kambani iyi kuti isavabvise munzvimbo yavo.
Musi wechitatu chinechi vakadzokazve ndokuuya ndokutitora pasocial office patati takaungana apa tatisina kana kudya kana zvipi. Ndobva tamuka makuseni ndobva vatiendesa kukoti. Tichiendeswa kukoti iwo ndobva vakati nhawe vanhava irapi uya kutotinetsa. Ndobva vatitora futi ndokutidzosera kuchaji hofisi. Chaji hofisi ndobva vakasvika vati kasura tiriko kwakazoti zuva rondovira achindai.
Agutu kambani iyi iri kunzi iri kugadzira migwagwa mumisha yevanhu kunzvimbo dzakaita sekwachiwara, Matsema, Dewende kusvika mugomo rekurasa kwaBhasera umo munofungidzirwa kuti mune lithium netantalite. Mumwe mugari wekwachiwara vatishavenga manhunzi vanoti vari kutyira kuti vanozoendeswa kupi kana vari kupega ava vakapuwa mvumo yekushera mumisha mavo.
Kana tazopegegwa pakazodero potanga kucheka kwetichazotogara ndekupi uye kwakashahwa sei, kunorimika here, tinondowana mvura here, uye mari yetingangodero tikapuwa kuti tise mhomwe kunotanga kundorima nokugara ikoko, zvinhu zvakagahwa pasine hurumende here ikaona kuti tinozofahwa kunge tichiwana mari. Tanganisike vanhu vanosara vachitya kuti pamwe togona kungo chizvionera oga asi isu takutochera pano.
Asi mutauriri wekambani yeBikita Minerals vaCollins Nikisi vanoti havakwanisi kupindura nyaya yekwaMurape nekuti chirongwa chehurumende kambani yavo haisi munyaya iyi. Panyaya yekupinda mumaruva ekwaGutu nedzimwe nzvimbo muBikita, vaNikisi vanoti manyepo vachiti vane zvicherwa zvakawanda pamugodhi wavo zvinosvika 60 million tons zvavachachera kwemakore makumi maviri anotevera.
Kune avo vari kuti Bikita Minerals iri kutenderera kuna Gutu ayo manyepo, nekuti mungada kuziva kuti isu seBikita tiri vakuru panyaya dzeexploration. Takatopedza exploration kare. Chicherwa chelithium chiri kuna Gutu nedzimwe nzvimbo hachina kuwanda for commercial production. It's very, very little.
Gurukota rinoona nezvechirwa munyika vaWinston Chitando vange vasingadairi nhare yavo kana kupindira mibvunzo yedu kuti tinzwe divi rehurumende. Asi munyori muhofisi yegurukota remasvingo vaadmopa zvakavambwa vanoti nyaya idzi hadzisati dzasvika muhofisi yavo.
Kana vachiri munzira vari kutozoona udzamu hwayo, toona kuti vangabatsirikana sei, nokuti vakangoira vauya nenyaya dzakadaro tinodziongorora. Tine mapazi akasiyana siyana ehurumende, including mines and mining development, local government, vanogona kudzinzvera kavaona chokwadi chacho.
Ishe wemunzvimbo iyi Mambo Maroza vaIshmael Mude varamba kutaura neStudio 7 kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kuitika kuvagari vekwaMurape pamwe nevamwe vemuBhekita. Mutauriri weEnvironmental Management Authority muMasvingo vaMunyaradzi Mutisi vati vachamboferefeta nyaya iyi vasati vati padivi ravo. Asi mukuru wesangano reBhekita Institute of Land and Development kana kuti BILAD vaMounted Mujakachi vanoti vari kutambira zvichemo izvi kubva kuvagari vekwaMurape nedzimwe nzvimbo uye vari kukurudzira hurumende igadzise nyaya iyi.
Ngapagarwe pasi nguva ichipo vanhu vasati vane pfungwa imwe, nokuti pakazoita pfungwa yekurwisana hazvizobudi zvakanaka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMadhok Chivasa vanoti hazvisi pamutemo kuti vanhu vanobviswa munzvimbo dzavo vasina kupuwa kwekuenda.
Kudzinga vagari pasina pavapuwa pokuti vange vachikwanisa kuenda uyu vachinogara zvinenge zvisiri pamutemo, uye zvisingatarisirwi kuti vanhu vangogarwa vasvika pamusha pemunhu iye asingatozivi kuti vavinge uye kuti vane authority here kuti vange vachiita izvozvo kutsvaga zviwanikwa zvicherwa zvavanenge vachitsvaga izvozvo.
Kanesaino Mine Resource Group yakatenga Bhekita Minerals muna 2022 nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeAfrican Metals Management Services iyo yaiva nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana, pamwe neSouthern African Metals and Minerals iyo yaiva nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBhekita. Mukuru weCenter for National Resource Governance vaFarai Maguva vanoti makambani ekuChina ari kutyora kodzero dzevashandi nekuti hurumende hapana matanho airi kutora. Asi kambani yeSino Mine Resource Group inoramba nyaya iyi ichiti yakagadzira nekuvandudza migwagwa yakawanda uye iri kuvaka makiriniki nekuchera zviborani kuti vagari vaone mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurongwa hwekuratidzira zvigadzirwa hwemazuva matatu hwenational disability expo hwegore rino hwatanga nhasi munhandare yechipadze kubindura kumashenaland central, uye vanhu vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 vanotarisirwa kupinda pagungano iri. Vakaremara vanoratidza umhizha hwavo pane zvakasiyana siyana zvinoitika munyika pagungano iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zviri kurongwa nehofisi yemutungamiri wenyika inoona nezvevakaremara. Mumwe mushandi mukuru muhofisi iyi vaMakinoni Chirinzepi vati donzvo guru rezviratidzwa izvi kusimudzira vakaremara nekuvapa mukana wekuratidza unyanzvi hwavo pamwe nekushambadza mabasa avanoita.
Expo iyi ndeyekusimudzira kodzero dzevanhu vane hurema, uyezve tichitarisa kuti vanhu vane hurema vanhu endi vane zvakawanda zvavanokwanisa, zvinofanira kuti izvo tibatane pamwe chete tichivapa masimba iwayo ekuti vamanise kubudisa humhizha hwavo.
Vamwe vapinda muzviratidzwa izvi ndeamai Tsitsi Munyebvu, vanhu vesachigaro wevakaremara kwaMutasa kumanikaland, avo vati vanofara nekufamba kuri kuita zvinhu.
Tiri kutotinakidza nezviri kuno, tiri kuona zvidzidzo zvemhando yepamusoro, tichiona vamwe vedu vane hurema vari kuita zvidaudau zvakasiyana siyana.
Mushandi mukuru anoona nezvakaremara paGreat Zimbabwe University amai Tatenda Vongai Moyo vati chikoro chavo chiri kuratidzira zvachiri kuita kusimudzira vashandi nevadzidzi vakaremara.
Tauya ne two departments of the university, one iri academic inonzi the gyros chiri, iyoyo inoita basa rekudzidzisa vadzidzi kuti vagokwanisa kubatsira vanhu vanenge vaine madisabilities akasiyana siyana.
Mumwe wemaseneta maviri anomirira vakaremara amai Ana Shiri vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemhando yezviratidzwa zviri paexpo yegore rino.
Taona paMinistry of Justice vari kuti access to justice for all by 2030. Access to justice, tafara kuti vari kupa constitution in braille for those vane mahi visual impairment
Amai Beneni Atsuro vakatanga kusaona muna 2008 ndemumwe anotarisirwa kutaura pa expo iyi.
Saka area yangu zvikuru ndinonyanyofarira kutaura nekudzidzisa kuitira kuti vamwe vari muzvinano kana vane vana vasashungurudziki. Kuda kuti stigma and discrimination ne labeling tinofanirwa kuzvisiya kana tiri vanhu vari kurarama tine vision nemunhu wava munangako.
Vatenda idimikira avo vasingaonewo vati zviri kuitwa nemutungamiri wenyika kuburikidza nedisability expo zviri kuita kuti vakare mara vawane raramo.
Taingoziva chete kuti munhu ane disability chaanogona kungoita muupenyu make kupemha kukumbira chete, asi izvozvi izvi takufara nekuti takuswedezwawo pedyo nereality, because kana takuitwa empowerment vanhu vakugona kuitiswa maprojects akasiyana siyana like in
Kanzura. Joseph Chiputura vekuchimanda Disability Organization kuRushinga vaudza Studio 7 kuti vanotenda vamunangagwa nekusimbisa vakaremara kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro pamwe nekuunza expo iyi kudunhu ravo reMashonaland and Central Province.
Expos edu ari kuitwa aya ari kusimbaradza vakaremara kuti vabude mucharity model pazvimiririre, nekuti patinoita mutambo uyu panenge pachisapotwa nemaprojects ekuti unokwanisa kurarama uchitevera vision yemutungamiri venyika.
National Disability Expo iri kuitwa pasi pedingindira rekuti Accelerating the Attainment of Vision 2030 Disability Empowerment Targets for Enhanced Inclusive Sustainable Development. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura zviratidzwa izvi zviri pamutemo nechishanu, apo vanotarisirwa kupa vakaremara zvinhu zvakaita sedzimba, minda, huku nezvimwe zvinoita kuti vakwanise kurarama vakazvimirira vasingapemhi. Ndakamirira Studio 7 muBindura, ndini Godwin Manguja.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vanoti dambudziko rechikwereti chenyika iyi chinosvika mabhiriyoni makumi masere kana kuti 80 billion richatowedzera nekuda kwekusatambirwa kwebhiri ravo rekuwedzera mitero kuti vabhadhare chikwereti ichi. Vamwe munyika iyi vari kuratidzira vachiti vaRuto vanofanira kusiya basa. Vanhu vari kutiwo vane mabasa muhurumende vakawandisa, uye vakuru vehurumende vari kutengerwa zvikakarara zvebotokari, asi iyo hurumende ichiti haina mari ichiwedzerawo mitero. vaRuto vati vachadzikisa mari iri kushandiswa nemapazi ehurumende, uyewo mari iri kushandiswa nemudzimai wavo nemudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mauto eIsrael nhasi arwisa mudunhu reGaza angopera zuva rimwe chete ambobhomba chikoro mudunhu iri, akauraya vanhu vemupalestine makumi maviri nevapfumbamwe. Israel inoti yakabhomba chikoro ichi sezvo ichiti pane mumwe murwi weHamas ainge apoteramo. Nhasi vanhu vasere vafa pabhombwa imba yavo nemauto eIsrael muGaza. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naDr. Moses Rumano, avo vari kurima zvinonwisa mvura vari mudunhu reOhio muno muAmerica. Dr. Rumano vanoti vave kurima ndima inosvika maeka makumi mana avakaisa zvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvekumusha zvakaita sezviyo neipwa uye vakavakawo matura echizvino zvino. Vane kambani zvakare inogaya hupfu uye kugadzirawo maputi pamwe nejamu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandembiri weStudio 7 nezvenyaya iyi.
SNP yakushandisa inonzi mechanized farming approach kana kuti method. Zvatava kushandisa zvese tinoshandisa mamachines kudzira kurima munda wacho nekuzodyara chibage nekuzokohwa tinoshandisa macombine harvester. Nekuzoita mamachines anodraya chibage chacho tikange tachikohwa fanikisa nhasi kana tichine unyoro tinoisa mumamachines anoita kuti chibage chibva chaoma. Musi wekareyo tinogona kutogadzira hupfu. Saka ndo mashandira atakuita manje.
Muri kungorima chibage chete here kana mune zvimwe zvirimwa zvamuri kurimawo?
Tiri kurima magaka ekuZimbabwe ane minzwa, tiri kurima ipwa dzekuZimbabwe, uye taakugadzira molasses yakushandiswa sejemu kana inogona kushandiswa sesugar. Taakurima zviyo zvekare kutanga gore rino. Tinorima mapotatoes, tinorima derere, tinorima zungu, hadzisati dzanyanya kuwanda hadzo, asi ndozve zvimwe zvinhu zvataakurima kana zvataakuchengeta. Uye taakuchengeta huku zvekare, mabroira nemarodirana zvataakuchengeta.
Tichiona zvese zvamataura zvamuri kurima nekuchengeta izvi, Dr. Rumano, zvinhu zvinoda nguva yekuti munge muchizvitarisa kana kuzvishanda, asi muri munhu anenge ari kubasa werimwe ramunoita rekudzidzisa, muri kuzvikwanisa sei?
Ndinongotenda Mwari nemukana ndinawe iwe kuti vanhu ndinoshanda nawo vakatipoteredza vanotibatsira kuzodaro. Kune vanhu maAmish uye nemaMennonites vanotibatsira iwo zvekuti mukasvika kuminda kwedu imimi hamumbozvifungidzire bakuti muridzi wacho atori kuofisi ari kutoriita rimwe basa. Saka tinongotenda kuti takaona vanhu vatinoshanda nawo vanotibatsira uye vane mwoyo wakanaka. Ndo zvinotibatsira kuti tikwanise kuenderera mberi nekurima kuno kuAmerica apa tichiita rimwe basa zvekare.
Ko matambudziko, nokuti pari kuitwa basa rakakura kudai hapangashaike matambudziko, Dr. Roman?
Pari zvino izvi ndiri kuona kuti dai takwanisa kuzoona vanhu vanotibatsira vekuZimbabwe, tinoda kuti tikwanise kuzotumira mapepa kuhurumende toaplyira vanhu kubva kuZimbabwe kunyanya-nyanya vanopuwa maagricultural work visa kana mawork permits ekuti vanokwanisa kuzouya kuno for 6 months. Zvikabudirira ndingafare nekuti zvinezvi tine murivo wemhodzi watinenge taanawo. Tinoda kuti murivo ugozofushwa, hatikwanise bakuona vanhu vanoziva izvozvo. Zviyo tinoda vanhu kuZimbabwe kuti vakwanise kuzotibatsira kuita izvozvo. Nyemba tinoda vanhu vanokwanisa kuzozviziva vachitema nekuzoomesa mazano enyemba achizoita murivo wemufushwa une utano unobatsira kuti vanhu varamba vachidya. Uye taakuita chibage zvekare chekuti tikange tachibika tozochiomesa. Saka tine tichida vanhu vanotibatsira. Ndo dambudziko ratinaro pari zvino rekuti tinoda vanhu vanoziva zvinhu zvinofanira kuti zvinochengetedzwa sei kunyanya-nyanya zvekuZimbabwe kuitira kuti musika wedu urambe uchikura uchienderera pamberi.
Shoko ramungasiro vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Ndinokurudzira vanenge vachidawo kuti washande kunyanya-nyanya zvekurima izvi, vanogona kana kusununguka kundibata tichikurukura. Uye ndoda kukurudzira vanhu vese zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana kuti wakakwanisa hawo kuona mukana wekushandisa ivhu ngavakwanise kudaro.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Rumano vari parunare muOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvemusangano weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO uri kuitirwa muno muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vavimbisa kuwedzera mari yekubatsira Ukraine muhondo yayo neRussia. VaBiden vataura mashoko aya pamusangano weNATO wechikamu makumi manomwe nemasere kana kuti 75th anniversary. Vatungamiri vehurumende yeHolland neDenmark vativo vari kubatsira Ukraine nendege dzehondo dzakagadzirwa muAmerica dzemhando yeF-16. Ukraine ichapiwawo zvekuzvidzivirira kubva kuzvombo zvemuchadenga. NATO ine nengo 32. Asi musangano uyu uri kuuyawo panguva iyo vamwe vemuAmerica vari kuti vaBiden vave mutana nekudaro havachafaniri kuramba vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yemunambudzi. Asi vaBiden vanoti vachiri vakasimba zvekuti vanokwanisa kuramba vachitungamira nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelasa Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
Nyaya iripo ndeyekuti ikozvino vaBiden kumira pamberi pevanhu nekuonekwa vachiita kunge vane simba rakati wandei mazuva ano zvichavabatsira mune zvinhu zvakawanda. Kunyanya-nyanya nyaya dzeNATO, tinoziva kuti dzine vatungamiri vakawanda vari kutarisirawo nyika yeAmerica kuti itungamire muhondo yeUkraine iyi yanetsa iyi. Saka kutaura kwaBiden kumafunction akaita kudai so achavabatsira zvizhinji, nokuti tiri kuona kuti nyaya yacho inenge yanetsa kuDemocratic Party. Pane vazhinji vakutopesvedzera, vakuru vanga varimo nevakutungamira mahouse leaders anenge 7 nemasenator anenge matatu abuda izvinezvi pachena kuti vaBiden ngavachigara pasi, nokuti debate riariya rinenge rakavakwadza chaizvo. Saka kumira pamberi kweNATO imwewo yetime yekuti ingangovabatsira kuti varatidze kuti simba vachiri naro rekutungamira nyika.
Tinoona kuti vaBiden vari kuti ivo vari kubatsana nedzimwe nyika dzemuNATO kuwedzera rubatsiro rwavachange vari kupa Ukraine. Munoona sei izvi?
Nyaya yehondo yekuUkraine nemari yavapa iyi ichabatsira zvikuru, nokuti tikuziva izvo kuti Ukraine yakakumbira mari ikati iyo kune nyika dzese vasaunze mauto avo, asi vanhu vemuUkraine vachamira-mira. Tiri kuona kuti Ukraine takuenda mugore rechitatu ayakamira chaizvo, nokuti Russia yanga yauya nemando asina kumboonekwa pano pasi, asi vanhu veUkraine vakamira and nekupiwa kwavari kuitwa zvombo iko zvino vave kukwanisa kumisidzana naiyo Russia.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe. Vanga vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nezvehurumende yemubatanidzwa iri kuSouth Africa iyo isina kubatana pakuti poitwa sei nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vamwe vari kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika izvi hazvifaniri kupiwa mukana wakakura kudarika zvizvarwa zvekuSouth Africa, asi vamwe vachitiwo zvinofanira kupiwa magwaro kuti zvizivikanwe. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Nengo dzechimwe chikwata cheTCCC dzokumbira dare repamusoro kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauri wemapurisa anoti avasati vaziviswa nezvekuti pane vakaedza kuba kumba kwaMnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munaudze isindebele.